wandichengetedza nenyasha Mwari ndinotenda Mwandibumbamira nengoni Ndinotenda baba
Mandichengeteza Ndinotenda
Mandibumbamira
Mandichengeteza
Mandichengeteza
Pandashaiwa Imi makandisa tisa Kunyangwe pandaikoniwa Makazo ngodora asha Kunyangwe hama patanga tandirasa Imi makaramba muripo
Simple.
Good night.